Vamugabe mashokava aburitswa pa television ye Zimbabwe Broadcasting Corporation vauza nengo zebato ravo kuti dzisiyane kurwira chigaro chavo nekuti havana kwavari kuenda. Vamugabe vati nengo dzebato ravo dzave muzvikwata zvakasiyana siyana zvinotsigira vanhu vakasiyana siyana uye izvi hazvina kunaka sezvo zvichikanganisa musangano. Vati nengo dzemusangano dzinofanira kubatana dzoshanda pamwe chete zvisinei nekuti dzakaenda kuhondo here kana kuti kwete, vachiti nengo dzese dzebato iri dzakafanana uye dzinofanira kushanda pamwe chete. Vatevedzeri vavo vanoti vaEmerson Mnangagwa vanofungidzirwa kuti vanotungamira chimwe chikwata chiri kuda kutora masimba kuna vaMugabe, kuzotiwo vapelekezela mboko vari kune chimwe chikwata chinotsigirwa nemudzimai wavaMugabe, amai Grace Mugabe. vaMugabe vashorawo uori munhengo dzebato ravo vachiti vanoziva kuti nhengo idzi dziri kuda mari dzakawanda kudarika mari chaidzo dzinenge dzichifanira kubhadharwa pazvirongwa zvakasiyana siyana. Vati izvi zvakabuda pachena pakauya mutungamiri weChina vaXi Jinping, avo vakavaudza kuti vanoda kutsigira zvirongwa zvebudiro muZimbabwe asi vanoda kushanda nevanhu vakavimbika vasina uori. vaMugabe vati vachabatwa vachiita uori vachakandwa mutirongo. Mumwe mugari wemuHarare vaMalvin Mukudu vati kupfuma kwaita vaMugabe kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka mubato ravo kunoratidza kuti vanoda kuti zvigadziriswe.
Tinoonawo zvakare kuti kupfuma kwaita vaMugabe kuti mapurisa, masoja nemaCIO vakuuya kwaari vachitaura nyaya iyi yesucession kunoratidza kuti state yavo involved munyaya dzesucession ndinyaya iyi yakufanira kugadziriswa isati yakanganisa nyika yese.
Asi vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vaPride Mukono vati hapana zvizhinji zvabuda mumashoko avaMugabe sezvo zvagara zvichizivikanwa kuti vanhu vari kurwira zvigaro mubato reZANU-PF.
Hapana zvitsva zvatingaona zvinobva kuna vaMugabe. Tiri kuona kuti pamakore avo vatonga aya havana zvavakadzidza kana kukanganwa pamabasa ese avakabata, vari kungoramba vachidzokorodza izvozvo zvavakange vachiita. Iyeye tingati dai yanga iri wireless tichiti iri parewind.
Mutauri webato removement for democratic change inotungamirwa naProfesa Walsh Mncube vakurawo nechihwai vati kurwisana kuri muZANU-PF kunopa mapato anopikisa mukana wekutora masimba musarudzo dzemuna 2018.
Isu tiri kuunganidzana ende tine chirongwa chokuti timake sure tione kuti ZANU-PF yaenda 20. Vana veZimbabwe vangarambe vachitambura pare zvino, vana veZimbabwe vavakutasira zororo. Tiri kutaura vaMugabe ndezvekuti ZANU-PF yasvika kumagumo yarova mudhuri ndopazva totangira kuronga Zimbabwe nyuwani kubva pana 2018.
vaMugabe vati musangano wekuVictoria Falls hausi wekuchinja utungamiriri asi kuti ndiwo kuongorora mashandiro ari kuita bato pamwe nemabasa ehurumende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.